Mutungamiriwe Battle Recipients Coalition for Change Vanelson Chamisa vaudza Studio 7 kuti vagadzirira sarudzo idzi zvakasimba.
Isusu tiri kutsvaga netura, vanhu vakaremekedzwa, vanhu vane udzamu, vane chimiro, vanoratidza kuti vanoremekedza ruzhinji. Toda kutarisa ma citizens representatives, citizen MPs, councillors, ma senators, ma citizen, even president. Anofanira kuti pave nyaya yekuti takasiyana nezvano PF nevamwe mapato vanosvika vachitsuda ma CV evanoda, anoda, achada, achada. Isusu tinoti anodiwa, anodiwa, ndiana anodiwa. Tobvunza vanhu, kwete kubvunza anoda, nekuti ukada kutsvaga ane nyota, vane nyota vakawanda, vane nhomba vakawanda.
Vachitaura nevatoriri nhau nhasi vakafanira kubata chigaro chemunyori anoona nezvesarudzo vaIan Makone, uye vakafanira kubatawo chigaro chemutevedzeri wemutauro webato iri vaostalosiziva, vati komiti inonzi Citizens Independent Candidate Selection Panel ndiyo ichatungamira urongwa uhwu. Kunze kwavamahiya, vamwe vari mukomiti iyi vanosanganisira vamwe kubva kumasangano akazvimirira oga evashandi nevedzisvondo, vanosanganisira vaEdson Dube veUnited Mutare Residents Association, Muzvari Stavile Dewa veWomen's Academy for Leadership and Political Tolerance, uye vaJapet Moyo veZimbabwe Congress of Trade Unions nevamwe. VaMakone vanoti komiti iyi yatotanga basa nhasi.
Vachipuwa nhoroondo dzebasa ravo semaonero atinoita isusu vekutriposi nezvinangwa zvedu zvokuti pasaite munhu anotsutsumwa asi kuti munhu wese azive kuti munhu abuda uyo munhu adikwa musi iwoyo neruzhinji on the grassroots. Ndonyaya chena kuriyo, ndodonzo guru rawo rimwecha.
Vanoti kutaura kudai komiti iyi iri mushishi yekuona kuti zvinhu zvese zvavepo kuti vanhu vakwanise kudoma vanhu vavanoda.
Ivo veCISP ravo ndine basa rekuchiona kuti izvo manomination forms anenge apa nzvimbo here panguva yachona iyoyo. Zvakare team yavachange vachishanda nayo kumaruva 1970 musungwe chete ari basa diki.
Vatiwo mapurisa akatoziviswa nezvechirongwa chemangwana ichi, uye vanotarisira kuti vanhu vachapiwa mukana wekusarudza vatungamiri vavanoda. Vatizva vati vanenge vadomwa mangwana vachaongororwa kuti vanokodzera here kumirira bato pachitariswa mitemo yenyika nezvinotarisirwa nebato. Chakadai, bato reZANU PF riri mushishi kuongorora zvakabuda musarudzo dzaro dzemapuraimari dzakaitwa masvondo maviri apfuura, uye kusvika nezuro vange vaongorora matunhu matanhatu. Mutauri webato iri vaChrist Mutsvangwa vanoti havana kufara nemhirizhonga yakaitika kuMbare nekuChuru, nekudaro sarudzo dzichaitwa zvakare kunzvimbo mbiri idzi. Pane vamwewo vakakunda musarudzo dzemapuraimari vakaita savadambudzo Robert kuChipinge South vakarambidzwa kumirira bato vachinzi vanoita zvokubika mutoriro, nekudaro vaInokt Porusingazi ndivo vachamirira bato. KuMakoni West vaMoses Ruona avo vakakunda vaJennifer Muswere varambidzwa kumirira bato vachinzi vakabira sarudzo uyewo havana tsi kuzivikanwa pavamire mubato. Kutaura kudai, Politbureau yeZANU PF iri mushishi rekuongorora zvakabuda mumatunhu manatsara, uye inotarisirwa kuzivisa zvinenge zvabuda nhasi manheru. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vaVetezela Gumbo vaudza Studio 7 kuti ZANU PF neTripleC dziri kutsarudza vamiririri nenzira dzakasiyana.
Zvatiri kutarisira kuona nawo, zvatiri kuda kuona semaanalisi yekuti kana vanhu vasarudza vanhu vavo kuti vanhu vedu kuti TripleC ichaita sei.
Gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakaziisa mubepanhau reSunday Mail kuti sarudzo dzinogona kuitwa kubva musi wa26 Chikunguru kusvika musi wa26 Nyamabvuvhu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa ndivo vanotara zuva resarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangujam.